amena kuti chivari kutaura nezvachondo ichiyi ndechii ichocho nendiyese muzimbabwe mwene wayo ndipresident saka unyange uri mukuru weopozisheni uri mukuru weburial society uri mukuru wamashoko seni kudai izvizvi lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipiwa napresidendi so havagoni kuti vatoropodze kuti vamunzira wapiwa lendi napresidendi vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupiwa lendi yavakakura vari nyange iri zvayo yekumaresevha or yekuma-82 fund yese lendi yese munyika muno nezi ndeyapresidendi
saka vamunzora vapinda sei apa vacharamba ivo vari vebato rinopikisa vanozowana sei munda
vamunzora vangave zvavo opposition league asi chokutanga ndiekuti chizvarwa chemuzimbabwe vanokodzera kupuhwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana vezimbabwe tisingatarisiri politics dzavo tisingatarisiri ruvara rwavo tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urehe kana kuti ipfupi aiwa tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa chezimbabwe so apa hapana mweya zvapapa ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenga bhondo rakaoma
ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakareregera bato rezanu pf nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika
amaino kuti vanoziva murume anonzi welshman iwe akapuhwa purazi nguva yandakapuhwawo ini tininge andiri kuzanu pf iye ari kumgc asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana zvairere chii ivo vatangirai chaivo chaivo vanga vaine munda kunyazura munda wangavari wevhu ranga riri rapresident saka vanga vamuzani here naivedue vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei hapane munda muno ko varoi vari pamunda hapana umbowo kuti vanosapota zamupiefu hatomboziva kuti vanovhota sei so handifungi kuti apo pane neapo chakangoitika chete ndechekuti tabvokera zvedu muhistory takatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe
munorevei apa vacharamba mungatsanangura
vaifunga kuti murunda hanzi arwo ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure ndokubva varamba minda ivo vatamisa vari papa vakaramba minda vakaramba matrakta avakapiwa navagoni ndingatokana vange vachida kupikisa ndavave pamhepe tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba sezvavakataura ivo havana kuzva kuti irifa rechi irifa renyika saka ito zvinezvi chaakuneta mange ndechekuti vanhu vaona kuti zvanu yatsunga and zvanu ndeyekutsunga makore ese chayatara yatara rit vaona kuti zvabudirira vakuita chii muramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba
asika vamwe vanoti ukazobuda mumusangano zvatakaona vamwe vakaenda muhupoterumu vanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba
vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika tomboti waenda kuhupoteri waakukumbira masanctions munyika yako iyo nyika yacho vanoda kuti irwadziswe yokupa izirayo kuti ushandise zvingaitire zvozvo.